Chitsauko 6. Mumwe musi riri sabata, aipfuura hake nemuminda yezviyo, uye vadzidzi vake vaitema hura dzezviyo, vachidzipukuta nemaoko avo, vachidya. Vamwe vafarisi vakabva vati,
"Muri kuitirei zvisingabvumirwe nemutemo pasabata?"
Asi Jesu akavapindura kuti,
"Hamuna kuverenga here zvakaitwa naDhavhidhi nevarume vaiva navo pavaiva nenzara? Kuti akapinda sei muimba yaMwari, akapiwa chingwa chekuratidza, akadya nevarume vaaiva navo, icho chisingabvumirwe nemutemo kuti chidyiwe nomumwe munhu kunze kwevapristi chete."
Akabva ati kwavari,
"Mwanakomana wemunhu ndiye Ishe weSabata."
Rimwe zuva, riri sabata zvakare, akapinda musinagoge, akatanga kudzidzisa. Uye maiva nemumwe murume aiva neruoko rwerudyi rwakakokonyara. Vanyori nevafarisi vakanga vakanyatsotarisa Jesu vachida kuona kana aizorapa pasabata, kuti vamuwanire mhosva. Asi aiziva zvavaifunga, saka akati kumurume aiva neruoko rwakakokonyara,
"Simuka umire pakati apa."
Iye akasimuka akamira ipapo. Jesu akabva ati kwavari,
"Regai ndimbokubvunzai. Zvinobvumirwa here nemutemo pasabata kuita chinhu chakanaka kana kuti chakaipa? Kuponesa upenyu kana kuuparadza?"
Akavatarisa vese ndokuti kumurume wacho,
"Tambanudza ruoko rwako."
Iye akarutambanudza rukaporeswa. Asi vakagumbuka chaizvo vakatanga kurangana kuti vangaita sei naJesu. Rimwe zuva akaenda kugomo kunonyengetera, uye akanyengetera kuna Mwari usiku hwese. Pakwakaedza, akashevedza vadzidzi vake, akasarudza 12 pakati pavo, vaakatumidzawo kuti vaapostora. Simoni waakatumidzawo kuti Petro, naAndreya munin'ina wake, naJakobho, Johani, Firipi, Bartolomeo, Mateo, Thomas, Jakobho mwanakomana waArifiyosi, Simoni anonzi Mushingairi, Judas mwanakomana waJakobho, naJudas Iskarioti, uye akazomutengesa. Uye akaburuka navo, vakamira panzvimbo yakati sandara. Paiva nevadzidzi vake vakawanda, nevanhu vazhinji vaibva muJudhea mese, neJerusarema, nenharaunda iri pedyo negungwa, yeTire neSidhoni, vakanga vauya kuzomunzwa, uye kuzoporeswa zvirwere zvavo. Kunyange vaya vainetswa nemweya isina kuchena, vakarapwa. Uye vanhu vese vaiedza kumubata, nekuti simba raibuda maari richivaporesa vese. Akatarisa vadzidzi vake akatanga kuti,
"Munofara imi varombo, nekuti umambo hwaMwari ndehwenyu. Munofara imi mune nzara iye zvino, nekuti muchagutiswa. Munofara imi muri kuchema iye zvino, nekuti muchaseka. Munofara imi pese pamunovengwa nevanhu, uye pavanokusarurai nekukuzvidzai, uye pavanoshora zita renyu vachiti makaipa pamusana pemwanakomana wemunhu. Farai pazuva iroro mushetuke nemufaro, nekuti mubayiro wenyu mukuru kudenga, nekuti zvinhu izvozvo ndizvo zvaiitwa nemadzitateguru avo kuvaprofita. Asi mune nhamo imi vapfumi, nekuti makatowana kare kunyaradzwa kwenyu kwese. Mune nhamo imi makaguta iye zvino, nekuti muchava nenzara. Mune nhamo imi muri kuseka iye zvino, nekuti muchachema muchiridza mhere. Mune nhamo kana vanhu vese vachitaura zvakanaka nezvenyu, nekuti izvi ndizvo zvakaitwa nemadzitateguru avo kuvaprofita venhema. Asi ini ndinoti kwamuri imi makateerera, rambai muchida vavengi venyu, muchiitira zvakanaka vaya vanokuvengai, muchikomborera vaya vanokutukai, muchinyengeterera vaya vanokudenhai. Anokurova padama, mupe rimwe racho. Uye anokutorera nguo yako yekunze, usaramba kumupa nguo yako yemukati. Ipa munhu wese anokukumbira, uye uya anokutorera zvinhu zvako, usamuti akudzorere. Uyewo, zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, vaitireiwo izvozvo." kana mchungoda vayava nokudai, chii chamunganzi magona? Nekuti kunyange vatadzi vanoda vayava novada. Uye kana mchungoitira zvakanaka vayava nokuitira zvakanaka, chii chamunganzi magona? Kunyange vatadzi vanoitawo izvozvo. Uyewo, kana muchikweretesa vayava munotarisira kuti vazokudzorerai, chii chamunganzi magona? Kunyange vatadzi vanokweretesa vatadzi vachida kudzorerwa zvese zvavakweretesa. Asi imi rambai muchida vavengi venyu, muchiita zvakanaka, muchikweretesa musingatarisiri kudzorerwa. Uye mubayiro wenyu uchava mukuru, uye muchava vanakomana vewe kumusoro-soro. Nekuti anoratidza mutsa kune vasingaongi nevakaipa. Rambai muchinzwira vamwe tsitsi, sezvo baba venyu vaine tsitsi. Zvakare, regai kutonga, kuti imi murege kutongwawo. Uye regai kuwanira vamwe mhosva, kuti imi murege kuwanirwawo mhosva. Rambai muchiregerera, uye mucharegererwawo. Garai muchipa vamwe, uye vanhu vachakupaiwo. Vachakuduririrai chiyero chakazara muhomwe yenyu, chakatsindirwa, chikazunguzirwa, uye chichifashukira. Nekuti chiyereso chamunoerera vamwe nacho, ndicho chavachakuereraiwo nacho.
Akabva avaudzawo mufananidzo achiti,
pane bofu ringatungamirira rimwe bofu here? Handiti ese ari maviri angawira mugomba? Mudzidzi haapfuri mudzidzisi wake. Asi munhu wese anonyatsorairidzwa achafanana nemudzidzisi wake. Saka unotarisirei kabanzu kari muziso rehama yako asi usingaoni danda riri muziso rako? Ungati sei kuhama yako? Hama yangu, rega ndibvise kabanzu kari muziso rako, asi iwe usingaoni danda riri muziso rako. Munyengeri, tanga wabvisa danda riri muziso rako, uye ushanyatsoona mabvisiro aungaita kabanzu kari muziso rehama yako. Nekuti hapana muti wakanaka unobereka michero yakaora, uye hapana muti wakaora unobereka michero yakanaka. Nekuti muti mumwe nemumwe unozivikanwa nemichero yawo. Semuenzaniso, vanhu havatemi maonde paminzwa, uye havacheki mazambiringa pagwenzi reminzwa. Munhu akanaka anobudisa zvakanaka kubva papfuma yakanaka iri mumwoyo make, asi munhu akaipa anobudisa zvakaipa kubva papfuma yake yakaipa. Nekuti muromo unotaura zvinobva pazvizhinji zviri mumwoyo. Saka nei muchinditi ishe ishe, asi musingaiti zvandinotaura? Regai ndikuudzei kuti munhu wese anouya kwandiri, onzwa mashoko angu, oaita, akafanana nani? Akafanana neumwe murume aiva akaimba, ndokuchera achidzika pasi chaipo. Akaisa foundation yacho paruware. Mafashomo paakauya, rwizi rwaiuya ruchirovera nesimba paimba iyoyo. Asi rwakatadza kuizunungusa, nekuti yakanga yakanyatsovakwa. Asi uya anonzwa asingaiti, akafanana nemunhu akavakira imba yake pamusoro pevhu, asi asina kuchera foundation. Rwizi rwakarovera nesimba pairi, ikabva yangoondomoka, ndokuparara yese.